Ndoda kutora mukana uno kumbotendawo kuti hongu zvaitawo nezeki zvakanaka nokuti hatidi kungoramba tichingoshora nezvinenge zvakanaka kuti vakoka mapolitical parties vachange vachikondesa mumaharmonized elections kuti hanzi tizovona kuprinda kunenge kuchiitwa maballot papers. Ipapo ndinoti tinotenda. Asi kutenda kwedu hakutaridzi kuti tiri kufara nezvose zviri kuitwa nezeki. Nenyaya yekuti tiri kungoti kungoona kana kuti muchirungu anoti kuobserva printing yemaballot papers it's not good enough. Ndingangoti chidimbu chidokodoko pane zvichemo kana kuti mareforms atakati avepo.
Vachirumanzi mareforms kana shanduko dziri kukurudzirwa nemapato zeki iri kuti isi tiri kuita munoti pamwe nezvataurwa navagutu.
Ndinoda kutenda hangu mhuri yeZimbabwe yakateerera. Chiripo ndechekuti kana takutarisa pane nyaya dzezvematongerwo enyika, chunhu chinonzi zeki chichunhu chitsva muZimbabwe zvichienderana neizvo zvinochemwa-chemwa namapolitical parties. Zvinoreva kuti zeki haimbozofi yakafadza munhu wese. Iye zvizvi ZANU-PF iri kuchema-chemawo nayo, MDCO Alliance iri kuchema-chema nayo, ese mapolitical parties. Asi zviri kuita zeki ndeyekuti iri kuzama kumaneja kuti inge ichinziwo haiwavozve yapfuurawo 80%, yapfuurawo 90%. Saka isusu vanoongorora nezvematongero enyika tinoona kuti iyi zeki yasadharara chaizvo nemacircumstances aripo, hani wokushaya foreign currency, yokutsvaga imwe mishina nezvimwe zvakadero. Asi chiripo ndechokuti hongu vanhu vangachima ivava vezvematongero enyika. Asi tikada kunyatsokutarisa, iye zvino mukatarisa zeki yakavapa voters roll, vezvematongero enyika vanenge vana vanhu vavo pamapolling stations panenge pachivhotwa, vakanyatso kutarisa namaziso avo. Vanhu vasati vakanda mapepa iyawo okuvhota iyawo, vanenge vachitoona kuti bhokisi racho riri empty. Vavhota bhokisi yaro zotakura rozoenda panzvimbo, vese kunenge kuchingori namaagents avo. Asi tikada zvedu kuzonyatso kupenengura zviri pasi pasi toona kuti haiwa iku kunongori uku kuchema kwavanhu vanoziva kuti mangwana kana vachinge varuza ndo dzinenge dzavatandanya. Handi makazviona, takambokuudzai kuti zvichati, nokuti prosesi dzese idzidzi vanenge vachiripo. Ende ipapa ndoda kuashuwa mhuri yeZimbabwe kuti mangwana pavacharatidzwazve vese vachagutsikana. Asi pane vamwe vanenge vachingozosora.
Vagutu, chii chiri kuita kuti murambe muchingochema muchinyunyuta?
Jonga, handisi kuwirirana nasawira wangu. Hama yangu Comrade Gadzira vari kuti zeki yakatipa zvose zvataida. Ngatitangei panyaya yevoters roll chaiyo chaiyo. Vemaopposition political parties takatozowana voters roll tatobva kunomination court. Dambudziko rechipiri ratipa kudaro maCD ROM iwawo, takaona kuti hapana mifananidzo yemavoters, panongori nezita nenhamba dzechitupa neadresi. Saka izvozvo hazvina kutifadza. Tinoona sekuti pangangowanawo muryire ryire huri kuitwa ipapo, dhunhubu chikuruku chiri kuitwa nezeki.
Ivaguti, ndikubatei muromo ndipe mukana vachirumhanzu. Vachirumhanzu munoti?
Ndo zvandambotaura ndikati maopposition political parties ari muZimbabwe havamboshayi zvokutaura nokuti vanoziva kuti vachakundiwa. Vedu wei mhuri yeZimbabwe, chii chinokosha kunzi hanzi mupikicha wako tinoda kumuona? Kana wamuona ndo uchavhota. Chinovhota munhu anoenda muballot box maridzo yako kana uchinge wakaparidza. Zvinofanana kuno munhu unoti inini chero zvoita sei handifi ndakavhotera MDC, haugoni kuchinja nokuti chayake iripo kana kuti wavona adresi yake.